mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt. David's Bonda High School kuona kuti hapana vanopinda nekubuda pachikoro ichi pamusoro peCOVID-19 yabata vana vechikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaomba komisheni yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu wakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 1553, asi vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi masere ezviuru zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevasere 208,568. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane makumi mashanu nevapfumbamwe 37,859. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine makumi matatu nemumwe 35,031. Zvichakadaro mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti bazi rezveutano pamwe neredzidzo vari kuita chipatapata chekubatsira vana vechikoro vakauyiwa nedambudziko reCOVID-19. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt. David's Bonda High School kuManicaland uko kunonzi vana vechikoro vanoita zana namakumi maviri nevaviri 122 vakawanikwa vaine utachiona hwecoronavhairas nemusi wemugovera. Masoja nemapurisa anonzi vachange vachiona kuti hapana vanopinda nekubuda kubva pachikoro ichi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vakazivisa kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chirwere ichi hachipararire zvakanyanya muzvikoro. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunze nezvekuchengetedzwa kwezvikoro nemauto nemapurisa sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Masangano anomirira varairidzi akawanda anoti hurumende haisi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko rechirwere checovid-19 muzvikoro. Asi mashoko aya ari kuramba nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruaka.
Chokwadi paBonda High School pakabatwa 120 vakawanikwa vane utachiona hweCOVID. Mushure mekunge paita vairi vakanga varwara zvekuti pakaita fungidziro kuti ingadaro chiricho chirwere. Tozvakazoita kuti patestwe vakawanda ndokuoneka 120 vaine chirwere ichi. Saka vakuru vechikoro pamwepo nevekuchipatara nevekuminister of education nevekuminister of health vaita chirwirangwe chekuisoleta vana nekubatsiridza panyaya dzeutsanana nekukurukura nevabereki mamezures avari kutora iwavo.
Saka utano hwevana ava hwakamira sei pane zvamuri kunzwa?
Izvozvi vana vazhinji vakatestwa havo havasi kuragidza urwere hwacho, but matesa kabudisa kutindo zanga ziripo saka pachikoro ndichitaura nevakuru varipo zvirikuratidza kuti situation yao iri under control mukutsanangura kwao uyezve mapurisa kusanganisira nemasoja angoripo kunyatso kumeka sure kuti chirwere chichakurirwa chiregedze kuramba chichipararira saka ndo zviri kuitika ipapo.
Manga muchishandawo nevamwe kuti muvake nzvimbo inochengeterwa vamwe varwere vecovid zviri kufamba sei?
Ndikada kutsanangura kuti isusu chokwadi tanga tichibatsirana necommunity kuti tiwake covid center isolation center pari zvino tatifambe ichinhambo haisi kufamba zvayo nespeed yatatakatarisira asi ndinofara kuti tichibatsirana nepublic works necommunity tichishandisa mari yecdf tasvika stage yekuti brickwork yese yebuilding iyoyo yatiri kugadzirisa yakapera uyezve takakwanisa kupenda building yacho kuplasta nekupenda mukati.
Mungati chii chasara chiri kuitwa?
Chasara izvozvizvi dzauda kuti tiise magetsi agara aripo zvavo saka zvinganyanyi kutiremera nekupeta plumbing work so that tipedzise program yekuvaka quarantine center isolation center but ndingangoti chandingada kunyanya kuchema kuvakuru vezveutano mudunhu ndezvekuti nyaya yeinformation iri kunyanya kubatwa semastate secrets.
Munorevei apa mungatsanangura here?
Zvekuti vanhu havasi kunyatsa kupiwa information yezviri kuitika yet tine tichitarisira kuti zvinhu zvakadai zvinoda kuti zvisambadzwe vedistrict vatinyatsoudza vanhu zvisaite zvichizevezeve kuti apa pari kurwariwa hapasi kurwariwa covid chirwere chapararira nenyika zvekuti zvakakosha kuti kana chiri munzvimbo vakuru veutano vasazvitore sezvinonzi ndezvavo vega zvavanofanira kuziva vari vega inofanira kuita public information kuitira kuti vanhu vazhinji vabatsiridze pakuchidzivirira nekuti zvikaitwa chizevezeve hazvifambi zvakanaka.
Mumiriri wemutasa central vatrevor saruaka vange vari parunhare kwamutasa kumanikaland nablessing zulu westudio 7. Hurumende inonzi yakaumba komishini yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeconsumer protection commission iyo inonzi ichange ichiona kuti vemabhizimisi havasi kutyora kodzero dzevatengi. Bepanhau reChronicle rinoti gurukota rezvemaindastry nokutengeserana Dr. Sekai Nzenza vakazivisa nezvedanho iri zvichitevera kuziviswa mumazuva mashoma adarika kwemutemo weConsumer Protection Act wa2019. Mutemo mutsva unoti vemabhizimisi vanotsaudzira mitemo vanonzi vacharangwa kuburikidza nekumiswa pamberi pematare edzimhosva. Dr. Ntokozisi Nkosi ndivo sachigaro vekomishoni iyi vachishanda nedzimwe nhengo dzinoti amai Rosemary Mpofu, amai Nomazulu Donga, Dr. Davidson Gomo, muzvare Ethel Hlavangana vaRainius Chadoka namuzvare Respina Zinyanduko. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University Professor Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti pave necommission inochengetedza kodzero dzevatengi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanonyanyokudzitarisisa vachibatsirwa namasimba kana mitemo yehurumende. Saka zvazoitwa nehurumende rwendo runondo rwokufoma zvekomisheni iyoyo vachipisa yanga iripo yanga isina masimba ehurumende vachipa iyi yavazofoma iki zvino masimba ehurumende kuti ichengetedze nokuongorora mabatsirwo anoitwa vatengi muzimbabwe nevana mabhizimusi kuti vasangokwidza mapurize pavanoda kana kutengesa zvinhu zvinenge zvisiri zvestandardi kwadzo.
Tinoona kuti vazhinji vane mabhizimusi ndo vanhu zvakare vane masimba. Munozoona here komisheni ichiita basa rayakatarisirwa kuita?
Mubvunzo wakanaka chaizvo watinotodzidzisawo kana kumabhizinesi kuti simbare hurumende ipine ipi zvayo pasi rose rinobva kuna vamabhizinesi nokuti vamabhizinesi ndo vane mari saka mavonero atiri kuzviita pakuti hurumende yafoma komisheni ndokuti hapana zvakanyanya zvichazonyanya kuitwa nekomisheni zvitikazoona mumwe munhu wekumabhizinesi achienda mujere nokuti kuti hurumende iripo kana kuita misangano yayo inenge ichitokumbira mari kune vamabhizinesi zvekare imo vacho vari muhurumende navamwe vacho vari mukomisheni iyoyo vanenge vari mumabhizinesi acho imomo vangazozvisunga here panotoda hurumende yakasimba chaizvo chaizvo namamwe maziso akasimbawo asiri muhurumende kuti akwanise kuona nokureva nokupedza uori hwagara hurimo muzimbabwe nomune dzimwe nyika dzepasi rose saka komisheni kuvapo kwayo handioni ichizoita zvakanyanya kusiyana nezvayaimbovapo nyange mutemo wehurumende uripo asi huori tinokuziva muzimbabwe kurimo tinoziva zvekare ivo vari mukomisheni yacho nevari muhurumende vacho ndivo vamwe vacho vari mumabhizinesi iwayo vangazozviongorora here pamwe chete nokuzvisunga here
ko ivo vemabhizimusi pamwewo nevatengi mungaonawo here mutemo uyu nerimwe divi uchiunzawo kudyidzana pakati pemapoka maviri aya
unofanira kunge uchidyidzana chaizvo mutemo uyuyu nokuti pasina vatengi hapana mabhizinesi pasinawo mabhizinesi vatengi vanoshaya kokutenga saka mutemo uyu unofanira kunge uchiita kuti vanhu ivava vamabhizinesi navatengi vakwanise kushanda pamwe chete vaongororane zvakanaka vatengi vachiokwanisawo kuongorora nokurevera vava vamabhizinesi vamabhizinesi vachiitawo zvimwe chetezvo nokuti hazvirevi kuti vatengi vatsvene vatengi vamwe vacho ndo vanogona kunge vachitokutidzira korapshoni yacho kumabhizimusi imomo kana kutotumidzirwa zvekare saka vanofanira kushanda pamwe chete nokuti kuti bhizinesi ringe riripo vatengi kuti vatengi vave vachikwanisawo kuwana kwokutenga kunge ari mabhizinesi anenge achivapawo mabasa pamwe chete nezvokutenga zvacho
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University Professor Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinobatsira vechidiki reSafe Haven Trust ravhura nzvimbo yekutanga muchitungwiza inobatsira nekudzidzisa vechidiki mabasa akasiyana-siyana. Umwe wevakuru vakavamba sangano iri vaEdison Mviwa vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvasvika pakaipa sezvo vechidiki vazhinji vari kushandisa zvinodhaka izvo vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa uye nedambudziko rekushaya mari. Vamuzviwa vati zvimwe zviri kuitwa neSafe Haven Trust kukurudzira utano hwepfungwa mune vechidiki uye kuvabatsira mukurwisana nedenda rezvinodhaka vachiti zvinodhaka idenda rakafanana nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga nehigh blood pressure naizvozvo rinofanirwa kurwiswa zvakadzama kuti vana ava vaite upenyu hwavo hwakanaka. Vamuziwa vati muzinda wavaita muchitungwiza uyu hauna kunangana nevechidiki vomuchitungwiza chete asi kubatsira vana vose vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuwana rubatsiro rwavanopa. Tabata vamuziwa kuti vatiudze zvizhinji.
Chinangwa cheSafe Haven Trust ndechekuzama kupedza dambudziko rokusangana nemayouth nedzakapyuti substance abuse in general nekubatsira youth kuti vadzoke mugwara kana vakanga vakarasika.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri?
Takatanga 2019 muna January.
Sei makafunga kuvaka chikoro ichi kuchitungwisa?
Kwandiri nini sinoofe personal experience andinganyari kutaura because I was once a substance abuser mukati mekurorama kwangu. But they say me turn around point kuti ndakazongoona kuti oyo hacho ndinofe percent kubva kune nyaya idzodzidzi saka kwandiri nini something which is quite personal and I really do understand how vanhu vanoshandisa zvinhu zvakafanana naizvozvo is a think and feel. So I thought could maybe I'll be in a better position to try and help them out other than kuti mumwe munhu asinganzwisisi kuti zvinofamba sei azame kuvabatsira.
Vana vamuno batsira kana kudzidzisa munovatora kupi uye munovasarudza sei?
Chinoitika ndechekuti currently now we have a call center which is quite open but chinoitika ndechekuti vabereki ndo vanouya vachitaura nyaya dzakafanana naidzodzi matambudziko avari kusangana nawo mukati medzimba dzavo. So what is very true kana zvichinge zvadaro tatinotanga kuita kuzama kugara pasi nemubereki kuti ahwisise kuti dambudziko rakasangana naro iri anokwanisa kuritambira sei kubudikidza necounseling. Then tapedza kudaro try and engage mwana anenge aine dambudziko iri. Asise kuziva kwenyu kuti munhu anobatsirika ngeuyo anobvuma kuti ane dambudziko.
Vanobhadhara zvakadini? Munovabhadharisa here?
No, isusu hatibhadharisi. Kwatiri isusu tinoprofit making and on voluntary basis.
Pane vanokubatsirai here? Hurumende pane zvainokubatsirai vonazvo kuita basa guru rakadari?
Chatiri kuda kutoita kutizama kubatsirana nehurumende yedu supporting their existing initiatives that are fighting drug abuse. But as far as it is right now, we are only using our own resources to seek external funding from elsewhere. So we are quite open kuti kana paine vanenge vachida kuti vabatsirane nesu kuti tipedze dambudziko iri takasununguka kuti tibatsirane tiri pamwe chete.
Zvamungadi kuti vanhu vazive kana kunzwisisa pamusoro pebasa ramuri kuita iri ndezvipi?
Chatingada kuti vanhu vazive ndechekuti munhu ane dambudziko redrug problem hatifaniri kumushora nokumuvhidza nekuti kuva neproblemu yemadrugs chitori chirwere chinenge chapinda pamunhu. Saka munhu iyeye anoda kutobatsirwa pane kuti asorwe nekuzvizwa pamwe chete. Uye vabereki nevanochengeta vanhu vanenge vaine matambudziko akafanana naiwayaya vanofanira kunzwisisa kuti hama yavo atori murwere akafanana nemunhu ane chirwere cheshuga neBP. Saka tinokurudzira kuti vauye tigare pasi tionesane titsvage kuzama kuwana nzira dzekugona kubetsera nanavo nekubetsera hama yavo inenge yawirwa nedambudziko iri.
Avo vange vari umwe wevakuru veSafe Haven Trust vaEdison Mudliwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu VOA Shona.
Ini zita rangu rekuzvarwa nako ndinoitwa Blessing Machuru. Vandakaberekerwa ndakaberekerwa kugokwe vane mbudzi yakakuwirira naoko. Kana uye independence apa ini pano ndibata ndakabarwa gore ra1981 kuchinzi nyika yakaona kuzvitonga gore rapinda chii asi handina kumbobvira ndazviona. Kutobva ipapo zvinhu zvakatanga kutooma nekuoma zvichioma zvichioma. Kotoni yainzi yakanga ichibhadhara chaizvo yasi yakatanga kuluza vhali. Kusvika izvozvi waakudzoka anotengesa kotoni unobhadharwa negrocery. Handizivi kuti zvinorevei ini pamwe ndeisingadi grocery ndokuda building material. Handizivi kuti nyika yeZimbabwe inoita kupi. Kuenda kuground kwacho ikoko kunopemberera independence. Vazhinji vacho kwatokuenda nekumanikidzwa noti nekuda. Saka handisi kuzvinzwisisa kuti zviri kuenda nekupi. Zviri kutotipa nhamo nematambudziko. Pari zvino ndiri kutaura ndiri kuPretoria. Takasiya mhuri kumusha kuZimbabwe. Tokutsvaga kuti mhuri yacho irarame nokuti chero ikoko hapana zvese zvauri kuita nemupurisa nemusoja kumashure. Zvawatengesa zvacho izvo ari kudya mari dzacho chekuchapa mhuri hapasisina zviri kubata zviri kurwadza vari kuwana independence ndivo vakuru vacho vane zvigaro mapurisa anobatawo mari parodhi achititorera matinotengesa masoja onjizvozvo manesa apedzawo mishonga muchipatara achitengesa asina mari hakwanise kurarama zvipapo naivo vakuru vakuru vacho ivavo ndo vatopedza mari vatopedza zvose zvinodikanwa ipapa kuri kunzi kwakauya mari dzekorona hadzina wana hakuna akazvakwa dzakazoenda nako saka tiri kungomukirana tega zvanyirirana tega saka ngatiregai kuramba tichitambisa maresources enyika tichiti kune independence kusina independence hakusisina independence independence iri kungoitirwa kunzi chinenge chatongotsika ikunzi kunofanira kuitwa independence asi hakuna independence ngatitaurira neichokwadi
ngwanani muri yezimbabwe ari kutaura ndijennifer kuno kusouth africa kueastern cape ini ndichitaurawo maitirano neindependence muzimbabwe medu hamuna kumbobvira maita independence independence irimo zveshuwa asi kuti pane vari vari kupemberera independence vanova vakuru vakuru vedu zvekuti unozongonzwa kuti haa vari kufara vari mhiri dzemakungwa saka zvinonetsa kune rudhende rwevanhu unenge uchitotambura uchitoshungurudzika uchishaya kuti waita sei neupenyu chekuti izvezvizvi tine vana vechikoro takatomboinvesta mari muzimbabwe tichiti mari dzidzo dzichauya dzawo dzachengeteka dzawandawo asi hapana chakabatsira dzese dzakatsakatika kutongojasi dziri kudyiwa nezvipukuto nekuda kwevatungamiriri vanenge vachiita zvinhu zvisina basa so for now handione kuti independence irimo muzimbabwe ini hamuna kana kutongosunguka zvachose ukati utengesewo mapurisa anenge achikuteverera ende vanenge vachitoda chioko mumwe kuti uite zvipi kana zvipi nezvi vana vechikoro chaivo vari kusungurudzika hapana kana chero kubvunza mwana wechikoro totongonamata kuti dai vakasapindwa nemweya wokubata madrugs dzidzo yacho muzimbabwe hamuchina ukatarisa kune mamwe mayunivhesities ekune dzimwe nyika vanopawo vana vechikoro maallowances zvekuti vanokwanisa kubatsirikana asi muzimbabwe hamuchina izvozvo unenge uchifanira kutongobhadhara mari wakazvimirira saka zvinhu zvaakutongonetsa zvaakutorwadza nyika yedu yezimbabwe totongoti independence yacho dai yachiuya hayo sunungurawo nyika because iye zvinoizvi tichitori parumananzoke chaiko kuti chikutoda independence yacho kuti iuye iye zvinoizvi hamutorina zvachose muzimbabwe hamuna independence ringori zita but definition yacho chaiyo haisi kushanda muzimbabwe ikatouya pamwe zvingabatsa
apo tanga tiri kunzwa maonero evanhu pamusoro pezororo reindependence ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri ndinoda kukuzivisai kuti nhamba yedu yewhatsapp yamunoshandisa kuchitumira mameseji enyu haisi kushanda pari zvino asi tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa mugotumira mazwi enyu senguva dzose
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Michael Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 tichange tichikurukura zvekare nevechidiki nezvenyaya yekuwana mikana yekuzisimudzira munyika panguva iyo zimbabwe yakabva kupemberera kusvitsa makore makumi mana nerimwe kana kuti 41 ekuwana kuchitonga kuzere mure zimbabwe zvakangano kuteerera chirongwa ichi manheru ano muineni Mike Hove
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica kutongwa kwava Derek Chauvin kwakapedzwa nezuro manheru Derek Chauvin akange ari mupurisa wechichena ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd munhu mutema gore rapera mangwanani anhasi vanhu gumi nevaviri vakange vachinzwa nyaya iyi ichitongwa kana kuti juri vapinzwa mumba yavo vega kuti vasanzwa zvinotaurwa nevanhu kana kuverenga mapepanhau kana kutarisa television vachikurukura pamusoro penyaya iyi pachavo kusvika vabvumirana kana Chauvin aine mhosva kana kuti kwete kubvumirana kana kusabvumirana kwejuri iri kunogona kuziviswa chero nguva naizvozvo maguta mazhinji muAmerica anosanganisira New York, Minneapolis, Philadelphia nenzvimbo zhinji mudunhu reCalifornia arambidza mapurisa awo kuenda pazororo achivaudza kuti vose vagarire padyo vachitya mhirizhonga ingaitika. Guta reMinneapolis uko kuri kutongerwa Chauvin razadza migwagwa nemapurisa nevechiuto. Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vanoti vanotyira mhirizhonga mumaguta mazhinji zvisinei zvinenge zvabudiswa kubva kujuri viri kukurukura nyaya iyi.
Saka tinotarisira kuti members of the jury vachazoita sei, asi kuti munyatsonzwisisa chinonetsa kana mukada kukombera matare kuZimbabwe neekunoku. Nyaya yekutongwa mutongi achibatsirwa nemembers of the jury yakabvira ine mutauro kare. Maitirwo azvinenge zvichida kuita nhengo dzinonhongwa kuti huyai muzoita jury tiri kutonga nyaya. Dzinonhongwa kazhinji vachiti regai tinhonge munharaunda, saka unotongwa nevamwe vanhu vako vaunozivana navo. Saka zvakafanana nekuti kana uri muchitungwiza muya muya unotongwa nevanhu vekusekisheni yako yekuchitungwisa vari munharaunda mako imomo. Saka chinonetsa manje kuno kuAmerica kune kusawirana kunoita vanhu vatema nevachena nemaminorities. Saka kazhinji kacho zvinopedzisira zvave kuti vachena vanga vachiti pese panenge patongwa munhu mutema kana muminority vanongomuroverera, nokuti mbiri yange iriko ndeyekuti vanhu ava havana kuinzana nesu, havafani kupuwa kodzero sesu. Ivo vanhu vachena vai kubatanawo vai kuita sekunge vai kudzorera kutiwo panenge pachitongwa murungu ivo vari pajuri ipapo. Kazhinji kachona they make sure kuti chii apinda mujere, asi hazvisizvo, haasiriwo mashandiro angachifanira kuita zvino. Vanga zvichida kunge vachideva vari vanhu vese vangoona nyaya senyaya kuti munhu uyu zvaakaita ndizvo here. Saka pane vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ngatichive chirungu hatiuti ndozvavatoita, aiwa, asi masenzero ange achimboita nhengo dzemajuri idzo dzidzi, pane vamwe vanhu vechichena vasinganzwisisi kuti chavanofanira kuti vabatise muchena nemhosva chii pamusana pekuti akakanganisira munhu mutema. Ndozviri kutyira vanhu izvozvo kuti panogona kukwana nhengo imwe chete yejuri inenge ine rusa rwaganda, sezvamakaona kuti tine vaya vanonzi maextremist mawhite nationalist Ku Klux Klan vaya vanofunga kuti munhu mutema hasi munhu ane kodzero sedzevamwe. Pakaita munyama wokuti nhengo dzejuri idzodzi pane umwe ane mafungiro akaita sai upekete chete anobva atovhoronga nyaya yese uyu Chauvin agobuda munyaya. Takangotarisa vanhu vasinganzwisisi kuti zvinofamba sei vagoshaya kuti kosva takangoona munhu achingopondwa takatarisa zvazoita sei.
Munofunga kuti kana Derek Chauvin akawanikwa isina mhosva chii chinoitikapo?
Inini ndiri kutotyira rusindo, ndiri kutotyira kuti pachaita mhirizhonga nemheremhere, nokuti vanhu vanozvibvunza kuti pese paita pamaiti mupurisa hana chaakanganisa munhu waauraya ndiye angaita zvinhu zvokuti mupurisa anga ari kutotya kuti achapa iyi. Ko apa muri kuda kuparamba sei? Tese takatarisa vhidhiyo. Saka chifungai kuti 9.5 minutes wakatsikirwa pasi munhu akatsika hurwa. Saka munhu anenge achiramba nyaya kuti handina kuuraya munhu sei ndopachanetsa ipapo.
Chizvarwa cheZimbabwe vari gweta kuCanada vachamaneka mukinya vari parunhare kuCanada neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masoja nemapurisa anonzi aenda kunochengetedza chikoro cheSt Davis Bonda High School kuona kuti hapana vanopinda nekubuda pachikoro ichi pamusoro peCovid-19 yabata vana vechikoro vazhinji. Hurumende inonzi yakaumba komisheni yevanhu vanomwe ichange ichimirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manyoro anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.